Vamunangagwa vakakoka vezvisvondo vezvematongerwo enyika kumuzinda wavo weState House uye vamwe vanhu vanga vachiona zvanga zvichiitika padandemutande. Vachitaura paurongwa uhu, vamunangagwa vati vakaona zvakakosha kuti vanhu vacherechedze zuva ranhasi sezuva represident special national day of thanksgiving. Vamunangagwa vati sezvo vakambokoka vanhu kumuzinda wavo gore rapera kuti vatsanye nekunamatira mvura munyika uye kuti munyika muve nerunyararo, vaona zvakakodzera kushevedza vanhu kuti vachende Mwari zvakare. Vamunangagwa vakurudzira vanhu kuti varambe vakabatana sezvo munyika muine runyararo. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Matata, vati zvaitwa navamunangagwa chinhu chakanaka, vakati minamato inofanirwa kuramba ichiitwa sezvo nyika iri pakati pedenda recovid-19.
Kuramata kwakanaka. I think pane zvinhu zvakawanda zvinofanira zvibate chichienda pamusoro pazvo, izvo zvatanangana nekuti vanhu vazhinji vakachengeteka pacovid-19, uyezve nenyaya yemvura yatakawana. Tinongovimba kuti vanhu vazhinji vacharamba vachizvichengetedza nenyaya yadenda recovid-19 richipo. Saka tinoda kuti vanhu vakawanda pavanosangana vachipemberera Easter iyoyo vanoramba vachizvichengetedza. Denda harisati rakura, saka tinonamata.
Asi mutevedzeri wemutauriri webato reMGC Alliance vaClifford Swatayo vati minamato inofanirwa kunge iri yechokwadi uye vanhu vasingaitirani utsinye munyika.
Munamato unotarisirwa nevana veZimbabwe munamato wechokwadi, munamato werudo, munamato wekubatana, munamato wekusimudzira nyika, munamato usiri wekuru kuti iwewe unoshandisa masimba ako kusunga vanhu, kuvhara vanhu mujere, munamato webudiriro yenyika yese, munamato wekuti vanhu vararame pasina vanotora mari dzenyika, pasina vanoita corruption yakasiyana-siyana, munamato unoremekedza mabazi ese hurumende akafanana achibata munhu wese zvakafanana.
Tatadza kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe kuti mazuva ekunamatira nyika nekutenda achagara achitarwa here gore rega rega nemutungamiri wenyika. Kunyange hazvo vamunangagwa vati munyika mune runyararo, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition riri muMozambique uko riri kuita misangano nechinangwa chekuti SADC iyo ine mutungamiri weMozambique vaFilipe Jacinto Nyusi sasachigaro wayo, izere matambudziko akatarisana neZimbabwe. Vanorwira kodzero dzevanhu vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe sezvo vanhu vari kusungirwa nyaya dzisina maturo, vamwe vachirohwa nemasoja. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.